Ini ndini Marvelous Mflanganya huye ndishiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chipiri kubumbi 23-2019. Urongwa we Zimbabwe International Trade Fair we gorerino huno tanga zviripa mutemo makambani akawanda achiratidza zvigadzirwa zvao. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yosarirwa nedunhu reSouth Africa kuti ipete makongresi ayo ematunhu vachamisa vachidoma nematunhu ose pasina anovakwikwidza kuti vasarudzwe kukongresi yebato semutungamiri webato mwedzi unouya. Mhuri dzinodarika zana nemakumi maviri dzinopiwa chiziviso chekuti dzibve papurazi remapinga apo dzinoti dzakagariswa patsva muna 2003. Hurumende yoramba ichityisidzira vemabhizimusi vari kukwidza mitengo yezvinhu ichiti icharanga vasiri kuteerera zvairi kutaura kuti mitengo isakwidzwe. Muchirongwa cheda connection chevechidiki palivestock na 8 PM tiri kutarisa zvinhu zviri kuitwa nevechidiki apo nyika yave nemakore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.